manera kana kamuri ye Zimbabwe ino studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vatereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wemuvhuro nyamavhuvhu 21/2023 makatirira ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri mu Washington DC tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi Ini ndini Blessing Zulu ndiri mu Washington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mutungamiri webato rinopikisa Residents Coalition for Change va Nelson Chamisa nhasi vaita musangano wavo wekupedzisira muHarare. Asi vebato reZANU PF vanoti vaChamisa havafaniri kuramba kutambira zvinenge zvabuda musarudzo. Vamwe vatsigiri vebato rinopikisa Residents Coalition for Change vanoti kumasvingo kwaberekera ingwe pamberi pesarudzo dziri kuitwa nemusi wechitatu. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri webato rinopikisa Residents Coalition for Change kana kuti CCC va Nelson Chamisa nasi vaita musangano wavo wekupedzisira pamberi pesarudzo dziri kuitwa nemusi wechitatu pa Freedom Square muHarare. Musangano uyu vapindwa nevaive mutungamiri wenyika yeMozambique vaJoaquim Chissano uye vamwe vaongorori vesarudzo kubva kunyika dzakasiyana-siyana nemusadag. Mutori wedu wenhau Jeffrey Moyo anotipanya inotevera.
VaChamisa vaudza zviuru nezviuru zvevanhu zvaungana pamusangano uyu kuti ZANU PF yapindwa nekutya kukuru pamberi pesarudzo idzi.
Zvino ndanchiseka vanzwa rokuchema nokuridzame ndikatiko munochema iko veZANU PF inga makangoti hatina mastructure inga makangoti hatina party inga makangoti hatina constitution. Macheme zvane munhu asina budget. Imi mune mazupuko.
VaChamisa vatenda vachisano vange vari pamusangano uyu.
You have seen President Chissano here. The first thing we have to do is to restore Zimbabwe to the family of nations. We have to go back to the Commonwealth. We have to go back to the family of the nations. We have to make sure that it's not dealer. Masanctions are obamangwana ngozi mukomana apinda.
VaChamisa vatiwo vakasarudzwa havasi kuzosunga vanopikisa.
Hurumende yedu hatizoita sikala anosungwa mujera nenyaya yekuti amirira munhu afambe. Hurumende yedu ngarufume kana MRP are not going to be in prison. Nobody is going to be arrested for politics, including ZANU PF. In fact, if ZANU PF people want to demonstrate, we'll give them the police, we'll give them drum majorists, we'll give them trumpets to accompany them to see the president. And I will respond to them. No tear gas, no guns, no shooting of citizens. We want the dignity of the citizen to be restored. Obidare Mkomana!
Mumwe ataura pamusangano uyu akafadza vanhu, mudzimai wavaChamisa, amai Sithokozile Chamisa. Mumwe wevatsigiri veCCC ati anoda kunzi amai wenzira vemuHarare vati chavari kuda chete kuvhotera vaChamisa vachiti kuZANU PF hakuna chakanaka chingabudako.
Ndikukurudzira kuti vanhu vavhotere vaNelson Chamisa CC Tinoda kuti vanhu vabhotere nekuti kuno muZimbabwe zvatambura. Vana vechikoro kudya chariko. Hapana chisviri chiri kuitwa nemurangagwa. Zvavari kugona kubora mari vachidya goridhe vachiita zvavo vega.
Mumwe womutsigiri weCCC asina kuda kudomwa nezita ati iye haasi kutarisira chimwe chinhu kunze kwekukunda kwebato rake reCCC musarudzo idzi.
Ino takambozvisa kuna Mwari hatizika. Asi tikaona vakadaita chitsotsi chavo. Aiwa, kana kuri kufa ndopa chichafira napo.
Asi vaGibson nyika dzino vanoongorora nezvematongerwo enyika vati vachamisa vafanire kuramba zvinenge zvabuda musarudzo.
Zvine zvazvindotaridza zvingadaro kuita zviviri kana zvitatu. Chekutanga ndechekuti vachamisa vari kuzvidza hatingati ma-institutions edu emuno muZimbabwe anoongorora nyaya dzejekerere resarudzo.
Ikuwo vari kukwikwidza musarudzo dzekutsvaka mumiriri weparamende kuEpworth North vakamirira bato reZANU-PF vataura ikandishaya vatsinirawo mashoko avanyika dzino.
Maelection results haarambwi nemuromo. Kana ucharamba unofanira kunge wakamira pagwaro remutemo zvinotemwa nezvakarayirwa nemutemo wenyika ino. Kuti chinyuyuto chako chiri kukupa kuramba zvabuda musarudzo chakamira papi woenda kumatare edzimhosva kana une chinyuyuto.
Pamusangano wanhasi pane mwanasi kana wechidiki aita detembo rake achikurudzira ruzhinji kuti ruvhotere vachamisa musarudzo dzemusi wechitatu.
Let's vote against plundering and looting of our national resources, our gold, our diamonds, our platinum, and just benefiting the few in their colors of power. Let's vote against a cruel, clueless leadership.
Vanhu mamirioni matanhatu nezviuru mazana matanhatu vakanyoresa kuvhota musarudzo dziri kuitwa musi wechitatu. Ndakamira Studio 7 muHarare, ndini Jeffrey Moyo.
Apo nyika yatarisana nesarudzo musi wa23 Nyamavhuvhu, Studio 7 ichange ichitaura nevari kukwikwidza musarudzo yemutungamiri wenyika dzedare reparamende uye dzemakanzuru.
Kana muchida kunzwa nhau dzechokwadi, teererai Studio 7 nguva dza7 manheru uye 6 mangwanani. Endai paFacebook page yeVOA Shona kana muchida kunzwa nhau dzinenge dzichangoburwa uye kana muchidawo kupa pfungwa dzenyu panhau dzenyu.
Zvichakadaro, gurukota rinoona nezvemitemo vaKazembe vaburitsa mashoko mugwaro rehurumende kana kuti Government Gazette kuti nemusi wechitatu pachaitwa sarudzo rinenge riri zuva rezororo nekudaro vanhu avaende kumabasa. Tichiri panyaya yesarudzo, vatsigiri vebato rinopikisa Residents Coalition for Change vanoti kumasvingo kunzvimbo dzakaita seBikita, Gutu nekwaChivi kwaberekera ingwe sezvo vari kurohwa nevanofungidzirwa kuti vatsigiri veZANU-PF vachinzi vazive pekuvhotera nemusi wechitatu. Asi veZANU-PF vari kuti vari kuzorwa mafuta enguruve yavasina kudya. Godfrey Mtimba anoti panyaya inotevera.
Bato reCCC rinoti nhengo dzarosere dzakarohwa nezuro manheru kuBikita, mumwe chete kwaChivi uye vatanhatu kwaGutu munyaya dzarinoti dzine chekuita nezvematongerwo enyika. KuBikita, vaRobert Mkuwe navatasarira masadza vakasvikirwa pazvitoro zvavo panyika vakarohwa zvakaibisisa nevanonzi vatsigiri veZANU-PF vaiva nemotokari dzebato ravo. Vamasadza ava vakabva mazino vati vamwe vatsigiri vanomwe vakarohwawo uye vakamhangara nyaya iyi kumapurisa eBikita.
Ainda ngana akatogara pabhawa nemafesa mubhawa pangwini ndakatobva ndangosvikirwa zvikanzi toda kutenga ndikatoti otherwise macustomers handiti. After that vana vakatobva ndatunzi uya kunotitaurirani vana vakatoita towards moto yangu akapaka ndobva ndakatanga kutorohwa ipapo rohwa rakaipisisa nembhoma nemaoko chaivo zveya ndakarohwa sere.
KuGutu South, kanzura weCCC weward 37 vaJeffrey Tagemari vanoti ivo nevamwe vavo vashanu vari kugara makomo mushure mekurohwa nekudzingirirwa nevatsigiri venhengo iri kumirira ZANU-PF musarudzo dzedare reparamende vapupura itogarepi.
hatingati huri sevye sasha kana munhu huri mupenyu nekuzvinzwa sevye zvanochengeta ndimwari iri mumakomo takarwadziwa bhozi akabvaiozobvana sevye
vari kumirira TCCC kuchiri central musarudzo zvedare reparamende vapita makotosi vanoti imwe nhengo yavo paedmo mapamura vakamanikidza kuenda muupoteri mushure mekurohwa zvakaipisisa nevanofungidzirwa kuti vatsigiri vezanup f avo vakange vakanongedzera pfuti mumusoro nezuro
saka kwakauya mota yakaburuka munhu anga akabata pfuti akavatendekera pfuti achivavhundudzira kuti vapinde mumotikari mavo sivo vakangotivo hai kusi kufande kupi vachibva vatiregai nditisi haiko zvino vakavanda chero ndingaziva kwavari handigona kuti ndikutaurirei
asi vatogarepi varamba mhosva yavari kupomerwa
so nyaya yekuti maagenti akanga abva akazorohwa murodhi ngoona kuti mastori kungonyepawo zvaona munhu achienda kuelection achifila kuti ndinonodziwa kana kuti achitya anofanira kuzvipripeya kuti agozovapa vatsigiri vake tsananguro yokuti sei takadyiwa
mutauriri wezanup f masvingo vapepukai chiwewe vatiwo bato ravo hariiti zvemhirizhonga
zvino zviri pachena kuti avo vari kuita mhirizhonga vanhu vanoziva kuti hapachisina chembwa ivo vatenzi vararira mangai bato rezanup f richakunda zvine mutsindo nomusi wechitatu nokuti ibato revanhu
asi munyori mubazi rezvesarudzo kuTCCC mumasvingo vagodfrey madzikanda vanoti mhirizhonga haisi kuzotadzisa vatsigiri vavo kuvhotera shanduko musi wechitatu mutauriri wemapurisa mumasvingo inspekta kuda kwashe dehwa vata vasati vanzwa nezvenyaya idzi
ina handisati ndaamao maripoti acho handisati ndamaona hangu but ndaencourage kuti kana pane anenge achiti ndarohwa pane ripoti ngaingoisa ripoti kumapurisa so bati tobva taona kuferefeta ripoti yacho
vesangano rinorwira kodzero dzevanhu recommunity tolerance and reconciliation development kana kuti cotrad vanoti dunhu remasvingo ndiro rine nyaya dzemhirizhonga dzakawandisa kudarika mamwe matunhu musarudzo gore rino ndakamirira studio 7 mumasvingo ndini Godfrey Mutimba
zvichakadaro bepanhau reherald rinoti muzvinafundo Stephen Chan avo vane mukurumbira zvikuru pasi rose vachidzidzisa paUniversity of London vakasungwa nezuro uye vave kupomerwa mhosva nehurumende yekuti vaida kudzidzisa vanopikisa zvechiuto kuti varwise hurumende kana vanopikisa vakakundwa musarudzo dziri kuitwa musi wechitatu kunyangwe vachan vachizivikanwa nekushorawo vachamisa zvakanyanya bepanhau reherald rave kuti chipangamazano chavo vachan vanonzi vakauya munyika vachida kudzidzisa havo vanhu nezvemutambo wekarati uye vainge vakokwa navapo danisa vejindokai old hararians bato reTCCC riri kuti mashoko ari kutaurwa neherald ndeenhema mapurisa achiri kudzidzira basa gumi nemapfumbamwe pamukushi training camp iyo yaimbozikanwa nekuti Morris Depot akarova vanhu zvakaipisisa muHarare nemusi wechishanu pakopa Cabana akandwa muchirongo zvakare nhasi achimirira kunzwa mutongo wedare raMajor Street pachikumbiro chavo chekuti vapihwe mukana wekubhadhara mari yechibatiso kuti vatongwe vachibva kumba Godwin Mangujga anoti panyaya inotevera.
Gweta remapurisa aya vanomen mugiya vaudza Studio 7 kuti vari kuramba mhosva yavari kupomerwa iyi
ndemhirizhonga public violence kunzi vakarova vanhu mutown ndiyo mhosva yekutogwa nezvayo but ndiyo mhosva yatiri kuramba because isu vatoizivo kuti mhosva yacho ndiyeyai for all we know my clients vari innocent
vamugiya varambawo kuti mapurisa aya akasungirwa mukati meguta vachiti vazhinji vavo vakasungirwa kumukushi training camp
vakasungirwa mudepo vamwe vari kunzi vakasungirwa mutaoni vamwe vakasungirwa mudepo but the correct position is maclients angu vakasungirwa pamudepo Morris Depo
mutikiti vari kuferefeta nyaya iyi vadevson ngesi vari kuramba kuti mapurisa aya apiwe mukana wekubvisa mari yechibatiso vachiti mhosva yavakapara ihombe uye vanogona kutiza nyaya isati yatongwa Mumbo wavo kudare vangesi vati mapurisa aya akaenda mudhorobha kunorova vanhu paCopacabana achitsiva kurohwa kwainge kwaitwa vamwe vavo vaviri vanoti Tanaka Keith Kaseke naEdmo Jovo nevanhu vavainge vadenhana navo. Zvinonzi pavakadzoka vakawanda vakashandisa zvamboko nemboma vakakuvadza vamwe vanhu nekuputsa midziyo. Mukuru anoona nezvekufambiswa kwezvirongwa musangano revagari recombined Harare Residents Association vaRuben Akili vati vanotambira kusungwa kwemapurisa aya akatyora mutemo aya vachiti ndo zvinofanira kuitika nguva dzese.
Hatiitinatii zvaitwa nevakuru vemapurisa uyezve tikati nehurumende zvokuona kuti vanhu ivava vabatwa vachive vanoendeswa pamberi pematare. Zvinove tingati danho rinotaridza kuti tinge tine muono wokuedza kuti munyika muve nerunyararo, uyezve zvakare kuti vanhu vasangoisa tingati mutemo mumaoko avo. Uyezve izvozvo pachirungu zvino zvinodzokera pachirungu rinoti constitutionalism, kuteerwa kwebumbiro remutemo chinove chinhu chakakosha pane ino nguva.
Mune imwewo nyaya, dare ramagistrate raenderera mberi richinzwa chikumbiro chenhengo makumi mana dzeCitizens Coalition for Change CCC idzo dziri kuda kutongwa dzichibva kumba panyaya yadziri kupomerwa. Nhengo idzi kusanganisira vaGrant Moore Hakata vari kukwikwidza musarudzo dzeparamende vakamirira bato iri kuGlenview South dzakasungwa nemusi wechipiri chapfuura dzichipomerwa mhosva yekukanganisa mamiriro ezvinhu kana kuti disorderly conduct, apo dzaitsvaga rutsigiro rwebato ravo dzichitenderera mumigwagwa nemotokari. Nhasi dare ranzwa kubva kuvakuru vemapurisa pamakamba eHighfields neGlenview, uye vachuchusi vari kupikisa chikumbiro chekuti vanhu ava vatongwe vachibva kumba kwavo. Zvichakadaro, dare reHigh Court richanzwa mangwana nyaya yakakwidzwa kumatare nemagweta anorwira kodzero dzevanhu anoti vaArnold Tsunga, vaMusa Kika naBishop Anselmo Magaya uye vaDelphin Magaya yekurambidzwa kuongorora sarudzo. Zimbabwe Lawyers for Human Rights ndiyo iri kumirira vana ava. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Manguja.
Munguva yekushanduka kwezvinhu, apo nyika inenge isingaratidze chiedza, zvatinonzwa zvisingaenderane nezvatinoona, tinotsvaga chokwadi. Patinoudzwa chidimbu chete chenyaya, tinoshaya chivimbo. Munguva dzekuoma kwezvinhu, muzviroto zvedu, remangwana ratinoshuwira, zvose zvinoda nepfenyuro yakasununguka. Pano paVoice of America tinokupai chero nhau dzekuti vamwe vanoti hadzifanirwe kubuditswa sezvo dziine njodzi. Tinobatanidza pasi rose nekutaura chokwadi. PaVoice of America tinokupai zvizere pane zvinenge zvichiitika.
Iko zvino tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Nyanzvi munyaya dzezveutano nemasangano anopa rubatsiro akazvimiririra ari kukurudzira hurumende yeSudan kuti ibvise zvimhingampinyi panyaya yekuti mishonga ikwanise kupinda munyika iyi kuti vakwanisewo kurapa vanhu kurwara. Zvinonzi munyika iyi matanga kupararira zvinotyisa chirwere chegwirikwiti zvikuru kuvana. Chirwere ichi chinonzi chiri kuwanikwa zvakanyanya muvana vari kutiza munyika iyi vachinopotera kunyika dzakaita seSouth Sudan. Nyanzvi munyaya dzezveutano dzinoti nekuda kwehondo iri muSudan hadzifunge kuti nyika iyi inokwanisa kuona kuti chirwere ichi chapararira zvakadii. Asi vanopa rubatsiro vanoti zvinonetsa kuda kupinza mushonga munyika iyi, nekudaro hurumende yeSudan inofanira kurerutsa mimwe mitemo. Mukupeta zvaitika kune dzimwe nyika, mutungamiri wenyika yeAmerica vaJoe Biden nemudzimai wavo amai Jill Biden vari kutarisirwa nhasi kushanyira Maui mudunhu reHawaii kunosangana nemhuri dzevanhu vakafa nekuda kwemoto wakauraya vanhu vanodarika zana negumi. Uwandu hwevanhu vakafa hunonzi hunogona kukwira zvakanyanya sezvo vamwe vanhu vasiri kuzivikanwa kuti vari kupi. Mukuru wesangano reZimbabwe National Traditional Healers Association kana kuti Zinata vaGeorge Kandiero vanoti varapwi ngavasungunuke havo kunowana rubatsiro kusangano ravo ari masikati machena nokuti hapana chinonyadzisa kurapwa nen'anga sezvo ariwo magariro evatema kubva pasichigare. Vakandiero vaenderera mberi vachiti bazi rezveutano riri kushanda nevarapi vechivanhu uye vanotiwo kune dzidzo yavanovana kubva kuna ana muzvinafundo vezveutano avo vanoshanda nemayunivhesiti izvo zviri kuvandudza marapiro avanoita. Mutori wedu wenhau Ropafadzo Mapimidze anoti panyaya inotevera.
Mutungamiri weZinata vaGeorge Kandiero vanoti vanombopangana mazano navana chiremba vari mubazi rezveutano mukuedza kwavo kubatsira varwere.
85% yevanhu vedu vanoenda kuchiwanhu for one reason or another during their lifetime. Iongororo yakaitwa neWHO zvinoratidza kuti isusu sevarapi vechivanhu tine chikamu chihombe chatiri kubatsira muraramo yeutano wevanhu vedu. Zvinoda kuti zvikosheswe uye zvitsigirwe zvienderere mberi chiramba zvichibatsira vanhu vedu. Zvisaitwe chiwanzi asi kuti tirambe tichiita kuti tsangane newe wacho vanozviitira vari Western Trade.
Vakandiero vanoti ongororo yakaitwa iyi ndiyo yakazopa simba hurumende kuti kuumbwe sangano reZinata sezvo n'anga dzaibatsirika zvakanyanya nemishonga yechivanhu. Vaendera mberi vachiti kwave nechikoro chinodzidzisa kurapa nemishonga yechivanhu zvinochengetedza nhaka yevatema.
Tane mishonga yedu yakuya matablets nemacapsule. Tine chikoro chiripo chetraditional medicine chekuti munhu anogona kutowana sike. Chikoro ichi chinobatanidzira even vari kunze vanodawo zvekurapa, vanoda kudzidzira kurapa. Tine maprofesa vari kuyunivhesiti vanouya kutibatsirawo pazvidzidzo.
Mukuru weZimbabwe National Practitioners Association Bishop Cuthbert Nyaruvende vatsinirawo uye vakakurudzira hurumende kuti ichengetedze mishonga yechivanhu yavati inhaka yevatema kuti isapambwe nevabva kure avo vanoishandisa kugadzira mapiritsi asi vana vevhu vasina chavanowana kubva mazviri.
Dambudziko ratiri kuita nderekuti mishonga yedu mizhinji iri kubiwa yakaita sana zumbani, miringa iyoyo, imbaiba tree inobiwa ichiendwa nayo kunana Saudi Arabia, ichiendwa nayo kana vachinoishandisa nokuti inorapa ende tinoziva kuti mishonga iyo ndiyo inogadziriswa mapiritsi zvakare. Saka hapana chekutya. Kune vamwe vane system yekutaura kuti hatishandise mushonga asi mapiritsi vachinwa anobva pamiti yedu iyoyo.
Muna kukadzi gore rino mutevedzeri wegurukota rezveutano Dr. John Mangwiro akaita musangano nemasangano anomirira maprofita n'anga nevarapi vechivanhu vakavakurudzira kuti vakurumidze kuendesa vamwe varwere kuzvipatara zvikuru vaye vane shuga nemamwe matenda anoda majekiseni nehunyanzvi hwepamusoro. Dr. Mangwiro vakaendera mberi vachiti donzo rekurapa nderekuraramisa munhu nokudaro zvakakosha kutsvaga nzira dzoku kudzivirira njodzi yekurasikirwa neupenyu hwemurwere.
Kune mutemo chapter 2714 yakabva kudare reparamende guru renyika kuti zvinokodzera kuti vari kutirapa ava pange paine boka rine zenge richitarira kuti vanhu ava vari kuteedzera mutemo here wakatarwa kuitira kuti varwere nevanhu vemuZimbabwe vasaiswe mutsaona nenhubu dzimwe dzinogona kunge dziri mumapako imumapato imomo. Chiripo ndechekuti tinoda kuti tiyo chizane ndoza tanya kuti upenyu wevanhu unokosha takumbirisa zvekuti vanenge vada kuti vari kuita izvi vanofanira kunge vaine zvinhu zvekutarira kucheka munhu kuti haana BP yakakwira here haana shuga yakakwira here haasi kupisa miri here uyezve ari kufema zvakanaka here
muna 2020 hurumende yakadzika mutemo wetraditional medical practitioners act uyo unoomba kanzuru inoongorora mashandisirwo emishonga yechinyakare kana kuti traditional medical practitioners council mutemo uyu unosungira vanoita mabasa aya kuti vanyorese zviri pamutemo ndakamirira studio 7 muHarare ndini ropafadzo mapimitsi
munawo dzemitambo nabvu yevakaremara yeamputee football muZimbabwe iri kusimukira zvakanyanya mune avo vakashaiswa mukana wekutamba nabvu pasi pezifa CAF neFIFA nenyaya yemamiriro akaita miviri yavo Michael Kariati anotipanyaya inotevera
Mukuru weZimbabwe Amputee Football Federation va Robert League Msarafu vanoti mutambo uyu uri kugamuchirwa zvakasimba uye zvine mufaro mune avo vakashaiswa mukana wekutamba nhabvu pasi pezifa nemhaka yemamiriro emiviri yavo
mutambo uyu uri kugamuchirwa zvakanyanya munyika yose asi uri kunyanya kugamuchirwa neavo vane madisabilities vaitadza kutamba bhora pasi pemitambo yeFIFA rules of the game Amputee Football ine ma rules of the game akasiyana ne manormal rules atinoziva the FIFA rules of game zvokuti vakaremara vanokwanisa kutamba mutambo uyu zvisina dambudziko vatambi vari kufara chose
vanoti vari kutarisira kuti panosvika makundano A2026 World Cup Amputee Football inenge yave kutambwa nyika yese sezvirungoitwa nhabvu pasi pe zifa
tichaenda ku Egypt muna April 2024 kuma World Cup qualifiers kumutambo uchatambwa ikoko uye tinotarisira kuti kana takunda tichanotamba ku World Cup muna 2026 asi tisati tasvika kwese ikoko tinoda kuviva neshoko rechokuti munhu wese ari maprovinces nema districts eZimbabwe mutambo uyu uchange wasvika kwavari
mutsigiri wemutambo uyu vakuda mapira vanoti budiriro yaitika mumutambo uyu inofadza zvikuru asi wave kuda kuramba uchitsigirwa kusvika Zimbabwe yasvika kana ku World Cup
budiriro yaita mutambo weAmputee Football ibudiriro yakanaka zvekuti ende tikufanira kuramba tichikurudzira kuda support yedu zvikuru tirambe tichisimudzirana zviende kumberi tigumisirewo tiriko kuma World Cup tichitambawo
Amputee Football inotambwa nechikwata chevatambi vanomwe vakadimbuka makumbo kana ruoko asi vachikwanisa kushandisa zvibatiso kana kuti ma crutches nabvu iyi haisi pasi pesangano renhabvu rezifa asi pasi pezimbabwe paralympic association iyo inotungamira masangano emitambo evakaremara munyika
takatonyoresa neZimbabwe National Paralympic Committee inoshanda iri pasi peSRC tikanyoresawo zvakare neConfederation of African Amputee Football CAF uye neWorld Amputee Football Federation zifa igavene zvayo Amputee Football and haisitombori member yeWorld Amputee Football Federation inova international governing body yechi yeAmputee Football
chikwata cheZimbabwe mwedzi unouya chiri kutamba makundano eAfrica Paralympic Games umo chiri mugungano regroup A ne Cameroon, Ghana pamwe ne Tanzania. Murairidzi wechikwata cheZimbabwe ichi Paul Madziva anoti nhasi chaiye vanga vari mugadziriro uyezve vachiona zvivhitikiti zvezvikwata zvavari kuzosangana nazvo.
Tenge tichitamba tichigadzirira mutambo iyi kwenguva yakareba apo takamboona vakomana tichasangana navo vekutanzania takaongororawo mavhidhiyo avo matambiro avanoita nekuti vetiri kutamba navo vekutanzania vanga vari mutambo iyi kwenguva yakareba
makundano aya ane zvikwata gumi nezviviri semasangano ese emitambo munyika vamusarafu vanoti vari kusangana nematambudziko akati wandei anoda kugadziriswa kusanganisira kushayikwa kwemari yakakwana yekushandisa muzvirongwa zvavo ndakamirira studio 7 muHarare ndini Michael Kariati
Muchirongwa chedu chelife talk na 8 PM nasi tiri kutarisa mamiriro akaita zvinhu munyika kwasara mazuva maviri chete kuti vanhu vasarudze mutungamiri wenyika nhengo dzedare reparamende pamwe nemakanzura matsva. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wo kutumira mashoko kustudio 7 shandisai WhatsApp namba dzedu dzinoti 001-202-465-0318. Sezo nguwa edi apera, regai timbotari saa msore na uja kare. Mutungamiri webato rinopikisa RCCC Vanelson Chamisa vaita musangano wavo wekugumisira muHarare vachiti vachakunda musarudzo. Asi veZANU PF vanotiwo vachamisa vanofanirawo kutambira sarudzo vakakundwa. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokuonekai nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu, ndokusiyai mina Kids Dube munhau dzeIsindebele.
Soku izika disenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ku Studio 7 ngomvulo mhla ka 21 kuNcwabakazi 2023 ngoKeps Dube. Endabeni zethu namhlanje.
I can tell you from what I've seen across the country, we have won this election and we are going to win with a big and a wide margin.
Umnumzana Nelson Chamisa ucela abantu ukuba bevotele ibandla lakhe kukhetho oluzaqhutshwa ngolwesithathu. Asekuzinga eliphezulu amalungiselelo okhetho olukhulu. Kuvinywa isikhwicamfundo sakweleBritani ukuba singene kweleZimbabwe. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Umkhokheli webandla leCitizens Coalition for Change umnumzana Nelson Chamisa uthi ulethemba lokuthi ibandla lakhe lizanqoba kukhetho oluzaqhutshwa ngolwesithathu. Kubika umlondolozi Ndlovu.
UChamisa wethule amazwila namuhla emhlanganweni wakhe omkhulu ugqiba umkhankaso wokhetho oluzaqhutshwa ngolwesithathu.
Tell you from what I've seen across the country, we have won this election and we are going to win with a big and a wide margin.
UChamisa uthe kumele abantu bevote ngobuningi njalo bevikele ivote yabo.
The question, we are there in the village, we are there on the street, we are there in the farm, we are everywhere. We are a party for everyone. We are going to unite Zimbabwe for everyone. We are the new leader for
uphinde wathi iZANU PF isebenzisa izinduna ekuzameni ukuthusela abantu emaphandleni.
The ballot paper, he has even rigged the alphabet. He is M and C. I must be number two. He has put himself at the top on the other side. Why? Because he knows that the writing is on the wall. Nana, nana, teke, fasi.
Kodwa okubandla leZANU PF umnumzana Mabutho Moyo uthi ngasoze anqobe uChamisa ngoba belengqwele yezombusazwe umongameli Emmerson Mnangagwa.
Ibandla leZANU PF likhangele liza nqoba kukhetho lololuzayo. Siyakwazi ukuthi abantu beZimbabwe balethemba ngokukhokhela okukhona khathesi, balethemba ngemisebenzi uhulumende aphezukwayo. Sibe lezulu elihle kakhulu lonyaka, uhulumende ukhiphile ama-inputs wanika bonke abalimi. Asisobandla eliphombukulenga emoyeni, asisobandla elikhokhelwa ngumuntu ongelabalandeli, silibandla elikhokhelwa ngumongameli olabasekeli.
Omunye osekela i-CCC umnumzana Nkosana Mpofu uthi ulethemba lokuthi uChamisa uzanqoba.
Hawu kanti sinqoba la isilaye thina njengokubona simile lapha, sizimisele kakhulu ukuthi kanqobe. Ngoba sesidiniwe ngaleli qembu elisibusayo.
Lokhu kusekele ngumnumzana Talent Ngwenya, yena othi uChamisa enganqoba kumele ase amandla ombuso ezabelweni.
Understand ukuthi if ma ufuna ukuyenza amaphepha akho and everything fast,
so many in Harare. No, in this of Melanie, since Langala. Once you will believe it, for an example, my Matula and Lapa South Africa. Our Melan was a picture who was in Zamabe, a Johannesburg and Zamabe. So, Lamit, Melama Pepper ends it. My region, Latin Kona, district live.
Umshanga no namusha ungenwe ngabazohlula ukhetho abagoqela owaba ngumongameli wakele Mozambique umnumzana Joachim Chissano. Imele isithu 7 iseHarare imnolo zindlovu.
Kuzenjalo elizima politics elivimbe uSqica Mfundo Stephen Khan wakwelebhilitane obefisa ukwethekelela elizweni leli. Umabhalane kahulumende obona ngokwethulwa kwemibiko umnumzana Nick Mangwana uthi uKhan umiswe esanda kungena elizweni wehlule kuchasisa ukuba udingani. Kubikwa ukuba lokhu esezandleni zikahulumende emagcekeni endizamtshina eRobert Mugabe International Airport. Sehlulekile ukukhuluma laye ngodaba lolu kanye labasesigodlweni seBhilitane eHarare. Silokhu sikudaba olufanayo. I-commission elawula ngezokhetho iZimbabwe Electoral Commission iqale namhla ukuvula indawo zokuvotela kobulawayo lapho bafake okuzasetshenziswa ekuvoteni kukhetho oluzaqhutshwa ngolwesithathu. Lokhu kwenzakala endaweni ezijineyo elizweni lonke. U-Anastasia Ndlovu usipha lolu daba.
IZimbabwe isifike esibangeni esiphezulu sokulungiselela ukhetho oluzayo. IZEC isilungisa indawo ezichiyeneyo okuzaqhutshelwa khona ukhetho lolu. Kukhangelelwe ukuba kuzakuba lendawo zokuvotela ezedlula kancane inkulungwane ezilithumi lambili, i-12,370 elizweni lonke. IZimbabwe Electoral Commission ithi sebedinde amaphepha okuvota edlula izigidi eziyisikhombisa. 7.1 million kulabantu abedlula kancane izigidi eziyisithupha lengcwenye 6.6 million ababhalisele ukuvota ngolwesithathu. Abakubandla elibusayo bathi izandla seziluma. Umnumzana Kudakwashe Musanga okhokhela inhlanganiso edlelana lebandla leZANU PF Forever Associates Zimbabwe uthi inhlanganiso yabo isithumele abazahlola ukhetho endaweni ezichiyeneyo.
Sebesilabantu ababesincedisa nje phandle befake i-desk yabo 300 meters away usuka ku-polling station. Lokho kukhulunywa khona ngumthetho ukuthi siyavunyelwa ukuthi sifake i-desk yethu sikhangele nje ama-statistics ethu ukuthi abantu bethu besebakhombisayo ukuthi bevotele i-ZANU PF bangaka ababuyileyo.
Amalungiselelo okhetho ahamba kuhle kuzo zonke indawo zelizwe. Isakhamuzi sakobulawayo umnumzana Gift Moyo osesigabeni sephelandaba chabalala uthi uluhlu lwababhalisele ukuvota alukabi khona.
Hayi, mina kumele ngivotela eChabalala preschool bazinyamangana amabizo lokhu akabi khona. Angikwazi ukuthi kwenzakalani.
Ngesikhathi kuqhutshwa ukhetho lolu kulenhlanganiso ezizimeleyo lazo eziyabe ziluhlola. Enye yazo iZimbabwe Election Support Network emelwe kobulawayo ngumnumzana Thembelani Dube.
Ama polling stations amaningi esike saboda nje sikhangela sifica ukuthi imaterial sebeyitholile. Ama polling officers akhona, ama police officers ayiwakhangela ulondoloza lezo mpahla ezikuyileyo akhona.
Kusenjalo kulabanye abahambe emthethwandaba namuhla abagoqela umnumzana Musa Khikha owaZimbabwe Human Rights NGO Forum, umnumzana Arnold Tsunga okweyinye njalo inhlanganiso elwela ilungelo loluntu, labanye abaliswe yiZEC ukuba bahlole ukhetho lolu. Bafuna ukuba yingxenye yabahlola ukhetho lweZimbabwe. Bazabuyela emthethwandaba kusasa. Ngimele umsakazo weStudio 7 kobulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Abasakhulayo bathi abesabi lutho njalo baledlabuzane lokuphatheka ngokugcweleyo kukhetho lokudinga umongameli, amalunga edala lephalamende kanye lamakhansila ngolwesithathu. Kubika uTaboka Ncube.
Intsha ithi iledlabuzane lokuba phakathi kwabantu abazakhetha inkokheli zelizwe ezigoqela abatsha abadinga ukuvotelwa ezikhundleni zamakhansili lakuphalamende. USithabile Gandhi osezimnyama eMangwe uthi intsha izasukuma ngobuningi ngolwesithathu.
Ulutsha lukhululekile. Lokhu kubangelwa ukuthi amaphathi ahlukeneyo abhoda ngezindawo lezindawo ezijiyeneyo bengancinjezelwa bekhululekile ukuthi bakhulume lomphakathi ezigabeni ezehlukeneyo. Ulutsha taboka baledlabuzane ikakhulu abaqalayo kwezokhetho esithi ngama first time voters.
Umlongisi Janeiro owebandla le Citizens Coalition for Change eWange Central uthi abasakhulayo balenjabulo enkulu ngenxa yethuba lokuvota abalitholileyo. Uthi baza kuyavota njalo bavikele ivoti yabo.
Siyajabula, siyathokoza the outcome esiyibonayo for these elections from the previous elections aka 2018. Kathe sikutshengisela ama youth amaningi abambene and atshengisela ukufuna inguquko and abaningi baphume ngobuningi babo siya register ukuvota because they want change.
UMoses Langa ongumgcini sihlalo wabasakhulayo bebandla lezano PF ezansi eMandebeleni uthi abasakhulayo abala kwesaba njengoba kungeladlakele olwenzakalayo.
Sikhangele vele ukuvota and sivote ngamanumbers kakhulu and ifithi ungakhangela amanumbers ethu abajezileyo ontanga bethu baningi and ungakhangela futhi kuma-meetings rally zethu esiwayenzayo around the province ezadresa ngomongameli ezadresa ngamaleaders amanye abontanga babuya ngobuningi babo ukutshengisela ukubana bathakazile kakhulu ibandla lethu lezanu-PF and siyakwazi vele ngokhetho lolu sizanqoba siye phambili.
Ekhuluma le Studio 7 ekobulawayo uRopa Fatsogava osekela ibandla le-CCC uthi loba abantu bengahlalisekanga bengazi ukuthi kuyini okungenzakala ngalesi sikhathi sokhetho intsha ezinikele ukuphatheka kulolu khetho. Kukhangelelwa ukuthi abasakhulayo bazavota ngobunengi ngolwesithathu. Ngimele iStudio 7 ngiseWashington DC nginguTabo Kancube.
Phambi kwakusasa eleZimbabwe lizaqhuba ukhetho olukhulu olwama-harmonized elections abephithizela amabandla ezombusazwe egcwele indawo yonke. Isitudio 7 iqhubekela phambili isizwa uZulu ohlala ezigabeni ezijene ukuthi ukhala ngani njalo abafuna ukumela izigaba lezi bathini. Asizweni ukuthi intethelo lezindaba yeStudio 7 u-Ezra Jesus Panda uthini ngalaba akhulume labo.
Isigaba seBulawayo North sesisikhulu kwamagama kulandela kwenziwa kwemingcele emitsha eyadejwa yiZimbabwe Electoral Commission. Abahlali balendawo bahlutshwa ngokuthiyeneyo. Unkosikazi Felicia Dube ohlala eKingsdale ukala ngamasela.
Sithwele nzima kakhulu lapha eKingsdale silodubo lamasela basithwalise nzima sivuka sitshontshele izinto. Amasola bayathatha. Besifisa ukuthola uMP ongasincedisa sisize kulolu dube esikhanyelane lalo.
Kuthi-ke unkosikazi Mia Ndlovu ukhala ngokuswelakala kwamandla kagesi emahathula.
Mina ngifisa ukuthi sibe lamanzi lamagesi. Impilo yangikhona ilo akula mali. Sifuna imisebenzi, sithole imali, sihambise abantwana esikolo, vele imali zangikhona ngani. Sitholakale.
Amanzi yahlupha kulesi sigaba ahamba njalo nje. Unkosikazi Maria Munyoro uyakhala.
Nabaningi asila amajoji, abanye bangcono bayafila kumajoji. Thini yathi vele ufake amapheli akwangu-4 1 week amanzi. Uyabonga sekho.
Unkosikazi naleti ndlela ugcizelela amazwi kaMaria.
Singananzelela kakhulu nxa amanzi ebuya khona phana. Abantu basebefile ngesikhathi sonalesi amanzi abengcolile. Abantu basebefile ngoba babesesa ukuthi amanzi anjani azahamba. So sikhathezekile kakhulu ngendaba le yamanzi.
Ozamelayo ibandla leZANU-PF umnumzana Nkosana Mkandla oyihlale eMelika kodwa waphenduka ekhaya uthi udubo lamanzi luzaqedwa libandla lakhe.
I-constituency yeBulawayo North silama-neighbors anjengeBarberfield. Amanzi ayahlupha. Kulamanye ama-flats vele ukuthi amanzi afiki phezulu. That's why in the past week sizama ukubanika i-relief
tumezela mabhawuza. But into ezinjalo they are temporary solutions. Thina izanu PF sibuya nama permanent solutions. Njengoba ubona ukuthi singakhangela igwayishangani lake lesiba completion. Ipipeline leyana iyadonsa iyabuya kunapha ngapha eKoblawayo. Ingafika, those are permanent solutions ezizanika abantu bakoBulawayo irelief.
Umfundisi Frank Mhlanga we United Zimbabwe Alliance uthi abantu abavotele yena le bandla lakhe ngoba abanye sibehluleka.
Eblayo North abantwana ama youth abalamsebenzi batshona besifa bebulwa yintshengu. Siza kuqeda konke lokhu njengombuso we United Zimbabwe Alliance Party. Mina new MP weBlayo North Constituency, I'll make sure ngizayenza ukuthi la siyangena abantu bathola inhlala kahle. Abantu baphile kahle elizweni bakhathele ngakho konke lokho bekusenzakala 43 years yonke le lo 23 years yonke le kwangena futhi okunye abantu bakhathele lokuthi bavota futhi 2018 ukoda wana la magama khona awayenzanga lutho
ozamela isizwe coalition for change unkosazana Minenhle Gumede uthi uzasebenza gadalala ukuthuthukisa ezemfundo lokufaka amapolice amaningi esigabeni.
Ngizakhangela ukuthi esigabeni sonke siyenelisa ukuthi sithole imfundo for abantwabethu ikakhulu lezindawo ku constituency ezidinga ukuthi sakhe ama government schools ngoba abantwana bahamba umango omude ukuthi bathole izikolo zikahulumende. Ezinye izigaba zethu azila ma police base aseduzane, kuza yakhiwa i police base ikakhulu emahatshula.
Asaziziyo zala nkomoni ukukhetho lwa ngolesithathu namhla belilanga lokugcina lokukhankasela ukhetho okusemthethweni. Ngiyimele Studio 7 igama langu Ezra Jesus Band.
Siya ngena kusigaba esilandelayo sike sikhangela sivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Amagqwetha kamnumzana Donald Trump wayengumongameli wakule Melika akhulumisana leziphathamandla zentshilongo ye-Fulton County eGeorgia ngokuthi uzahambiswa nini kuleyo ndawo njalo uzaphathwa njani njengoba engumuntu owayekhokela ilizwe leMelika. UTrump labanye bakhe abafika phose amathumi amabili bethiswa amacala okuzama ukuguqula impumelo yokhetho olwaqhutshwa ngomnyaka ka-2020. Bakhala abazali abalabantwana abalesifo se-cerebral palsy abathi kunzima okumangalisayo ukubenzela konke abakufunayo. Abezempilakahle labo bathi loba kunjalo balakho ukuphathwa ngemfanelo abantwana abalesifo lesi, kubika uMark Peter Ntambe.
Odokotela bathi isifo se-cerebral palsy sibangelwayo kungathuthuki kuhle kobuqhopho ebantwaneni okwenza abalaso behluleke ukuhamba bengasekelwanga. Uphenyo olwethulwa ngucamfundo H. Finkenflagan labanye bakhe ngomnyaka ka-1996 kugwalo abaluphanyayo ke enkundleni yengxathi zezempilakahle eye-Semantic Scholar lwaveza ukuba abantwana phose ababili phakathi kwabazinkulungwane balesifo lesi semaphandleni ngeZimbabwe. Beveza njalo ukuthi abafika phose abathathu lengxenye phakathi kwabazinkulungwane batholakala ke emadolobheni balelesi sifo. Abala bantwana balesi sifo bathi bathwele nzima ngoba kwesinye isikhathi kuyabasinda ukubanakekela ngendlela edingakalayo njengoba bedinga ukuncediswa ngakho konke empilweni. Unkosikazi Lindwe Siziba ngomunye olomntwana olesifo se-cerebral palsy.
Ukuhlupheka kwethu akupheli ngoba noma izihlobo sebesilothi lethi umntwana wakho lo okhasayo ukuthi babe sebemkhipha amaphampa babe sebemenza babona ungumsebenzi onzima and abamkhawunti futhi kulo muntu.
Unkosikazi Siziba uthi kuyabiza esikhwameni ukuba lo mntwana olalesi sifo.
Impilo yomzali ole mntwana ole-cerebral palsy inzima. Very hard. Ema-challenge athi sefaka kungela khonaphona sukhangele yena kodwa labanye abantwana futhi abafuna ukuthi babone.
Umnumzana Time Baluwa umqondisi welashi Zimbabwe egcina abalelisi simo se-cerebral palsy, isimo se-autism lesimo se-Down syndrome uthi sebebone ukuthi indlela enhle yokunakekela abalezimo ezinje ngeyokuhlalisana labo lokusebenzelana labo ikakhulu besezindlini.
Live together with them. and include them meaningfully in every
lingaphongi ukuhlala labo kuphela kodwa libanikeza ithuba kungaba endlini emsebenzini la kunhlanganiso ezijiyeneyo bambe lani ndawonye la
othe kuqhakathekile ukuba bethole uncedo lwetherapy lokunye ukungabasiza.
Yes, like Zimbabwe we've got occupational therapists and physiotherapists.
Silama occupational therapists lama physiotherapists asebenza engena la kuZulu kuhlanganisela emizini efana le Glenora eZivaresekwa eMbare Mabren lezinye.
Osakhulayo uEsnat Pyatt uthe ngozwelo alalo wakubona kufanele ukuthi asebenzele abantu abalezifo lezi ephathisane labo noma kungela nhlawulo.
I noticed that and realized as well that they were
ananzelela ukuba abanye babo babecina bechiya izifundo zabo abanye njalo behlukumezwa ngazitshela ukuthi lami ngingaphathisa.
Unkosazana Chipo Msoro oyi-occupational therapist uthi kuqakathekile ukuba abalezifo ezinje befundele ukwenza konke abakufisayo.
So this includes activities of daily living.
Sinikeza i-community based therapy ngokufundisa abe home based care labazali babo ngendlela zokubanika i-therapy ngekwabo belapho abahlala khona.
Inhlanganiso yeLush Zimbabwe inceda abantu abaningi abanezifo lezi. Ngiyimele iStudio 7 Harare, nginguMark Peter Ntambe.
Amabandla amakhulu ancintisa kukhetho olukhulu luzaqhutshwa ngolwesithathu athi aselungiselela ukuvotela amakhansela amalunga edala lepalamende lomongameli. Kubika uNokuthaba Dlamini oseVictoria Falls eMathabeleland North.
Unkosikazi Sethulo Ndebele okubandla le-Citizens Coalition for Change CCC ngomunye wabamelele ukhetho lolu.
Siyabhoda abantu bakhala ngemsebenzi ukuthi khona labo besebekhathele egoli kabahlalanga kuhle bafuna ukuthi khona bathole imisebenzi khona lapha ezibhedlela kuyaswelakala ngitsho le ambulance uzwe kuthiwa kuqala kufunakala imali eyokuthi ikususe etholotho ehospital ikusa empilo. Thina njengebandla le-TPC sithembisa impilo for umuntu wonke, sithembise imfundo for umuntu wonke ofanele ukuthi ngabe uyafunda.
Umnumzana Richard Moyo, umgcini sihlalo webandla lezwanu PF esabelweni seMathabeleland North, uthi sebegqibile umkhankaso wokhetho oluzayo.
Sebemele kuphela nalama days kusukela kusasa babe kudeploya ukuthi ama-polling agent elala kuma stations kusasa ngoba ama stations ethu avulwa ngo 7 ekuseni nge Wednesday. So ukuze belala sebekhona, I think they will be deployed by izeki lama parties they deploy abantu abazabamela kuma stations angkhona. Otherwise konke we are more than ready and siyasuthiseka ukuthi sesakhuluma labantu, abantu basithembisile ukuthi they will vote resoundingly for ZANU PF.
So onyintisa ukumela uZulu edalele eParliamente eWange West ekubandla leMDCT umnumzana Somveli Dlamini laye uthi sezingabotshwa.
Kuma polling agents fakile ama polling agents indawana yonke nje yeconstituency ngaphandle kwendawo ezilutshwana ezinzima ukuthi siyefinyelela kizo. Njalo asenelisanga ukuthi sifake ama polling agents wonke adingakalayo ngenxa yezizathu ezithize kusukela kuma resources kusukela njalo lekuhambeni amanye ama constituencies ama polling stations akhatshana kachana.
Ozancintisa eWange Central ekubandla le-CCC umnumzana Daniel Molokele uthi sebelungiselele umsebenzi omkhulu.
Umsebenzi wethu ukhankasa uhambe kakuhle, akuzange kube lokulwisana kumbe udlame. Ngakho-ke siyakubonga khonokho ukuthi lapha eWange kulokuthula. Ama-polling agents lawo so far sibhizi ngomsebenzi wokuthini siwadeploye, konke kusahamba kakuhle, akula ma-complaints.
Abantu abedlula kancane izigidi eziyisithupha 6.6 million babhalisela ukuvota kukhetho lolu. Ngimele iStudio 7 ngiseVictoria Falls nginguNokuthaba Dlamini.
Ngoma nje sikesizwe ukuthi abantu bathini ngokhetho olukhulu oluzayo eZimbabwe.
Ibizo ngeke uWitness Dube engathi engu Sosiba wezokuphumiswa kwemibiko kubandla le-MDC. Okwamanje nje sengililunga le-ZANU-PF elingela okuthile engathi ngiphiwe ukuthi ngikwenze ngaphandle kokukhampenela ibandla le-ZANU-PF. Bakithi engikubone ku-ZANU-PF kumarali angu-6 engiwahambileyo kungitshengisele nje ukuthi ku-opposition hhayi kusasemnyameni kusakumnyambambile ikhatshana kakhulu i-opposition ukuthi ibe ngakwanisa ukuthi ye ibuse ilizwe yenze ngcono kule-ZANU-PF. Ngoba ungakhangela inhlelo ze-ZANU-PF indlela okuhlelwa ngayo amarali, indlela ibandla lakhona elihlele ngayo indlela elibeka khona sobala inhloso yalo esingathi iagenda ebantwini. So akungeke nje kwafa kwenzakala eZimbabwe ukuthi abantu babone ibandlela ezaniphiwe sekuphumile embusweni, ngoba lenza kuhle kakhulu, liyabeka inhloso zalo kuhle. Ubukhokheli balo buyakwazi ukukhulumisana nabantu, kanti njalo buyakwazi ukugcina abantu, kanti njalo bunombono oyakude ukuthi kungasilo daba lwama-sanctions lolu iZimbabwe ngabe ngelinye ilizwe elimangalisayo elabantu abaphila impilo ecwebezelayo.
Nginomthandazo esizalwane saseZimbabwe sithe MD, ngithemba wonke umuntu khathele, wonke umuntu khathele. Ngiyathemba ukuthi o-overseas, osekhaya, osebenzayo, amatitsha, amanesi, nabo bonke abantwana beseZimbabwe abasebenzayo nabangasebenziyo, ngitsho ney'ngane nje nabantwana sebekhathele ngomumo oseZimbabwe up to date. And ngiyathemba ukuthi sonke nini siyakwazi ukuthi ukuze sitshintshe isimo lesi esisekhaya, kufanele senze into eyi-one. Kufanele siphumene sonke ngobuningi bethu siyoyenza utshintsho, siyenze umehluko. And ngiyakwazi ukuthi iningi lethu lizathi akuyarigwa noma singavota awenze umehluko, at least indoda ifizamile. Zama ukuyenza umehluko, noma kungayehlula nje, noma kungayehlula uyabe uziqhenya ukuthi uzamile. Ubazamele abantwana bakho, ubazamele abazukulu bakho.
Sothekebe ukukhulumayo u-Emmy Mtoti bavulelwa amacala kodwa lanamhlanje abazange bebothe. Njalo siyabona kulo kunqatshelwa kwentathela izindaba ezifana lo Chris Maroleng wakwele South Africa osebenzela iphephandaba elizimeleyo ngentathela izindaba zesitudio 7 okungekho emthethweni konke khona lokho ukunqatshelwa kwentathela izindaba. If ukhetho kuzokuba lukhetho olukhululekileyo, kumele intathela izindaba zivikelwe, zithathe nazo izindaba nothi sibone laba abayibo abalobudlelwano lokungameli kuba basebenzela amaphephandaba kahulumende, kuyibo abavunyelwayo. Njalo kukhona okwenzakileyo i-postal voting, esibone amapholisa bephoqwa ukuvota phambi kwabakhulu babo. Okungekho emthethweni kanjalo siyazi ukuthi ivoti yakho, ifihlo yakho, and abamabandla aphikiswayo bengavikelwanga ukuthi labo sekusenzakala i-postal voting ukuze bethumele labo ezabo inhloli. Kho engubonayo mina ukuthi ukhetho impumela yalo ivele izaphikiswa ngabaningi, akusoze kube lukhetho olukhululekileyo ngoba umthetho lemthethwandaba akusebenzi ngokufanayo.
Ye, laba ngabanye abasithumezele amazwi abo khonapha bekhuluma ngezokhetho. Sike singene-ke kuFacebook yethu VOA Ndebele, liyakwazi ukuthi kumele lenzeni sonke isikhathi. Ingakhohlwa njalo lokuthi phela kumele lithande ipheji lethu, thande kakhulu kwenze ukuthi ungene uhlale ukukhangela ukuthi kulani. Ulakho ukuthi uphoste njengabanye abaphostileyo lamhla-ke, sibone-ke ukuthi kulobani. Fred Nyoni uthi kawini undoda, kawe wini emakhaya phela. Uthamisa bakithi ngoba emadolobheni siyakwazi ukuthi i-game over, kodwa emakhaya lapha kungaba nzima. Kuzobuya-ke uPhesi Chimbe uthi hhayi bakithi, elibusayo ibandla leli selisithwale lisenzima, akube lo tshintsho kwele Zimbabwe. Kuzobuya njalo lo Brian Nkosi uthi ngangene umfana kangene, asivoteni sibone ukuthi kungenzakalani. So kuzobuya-ke uLuckness Mdluli, uLuckness uthi kade sike ngikukhumbuza kudala laphana, on your marks, get ready, go, we are ready, Zimbabwe. Kutsho njalo ubhale ngesilungu lapha-ke, liyavunyelwa ukuthi libhale phela nangesilungu nxa lifisa, kodwa phela kukhona ikhasi lesilungu. kuzobuya njalo umambo ezivusiso uthi I can't believe ukuthi kusasa sibili sabesile Zimbabwe entsha nxa sokungene umuntu omutsha. Siyakuzokhona ngapho-ke izivusiso mambo kulabanye abahlekelelayo khonapha bafaka phela okukikiki esibaziyo sonke ye kodwa sesifika ke phela emaphethelweni lingakhohlwa phela ukuthi kule live talk namhlanje sabe sixoxa ngokukhetho olukhulu oluzayo sokhetho lolu luyaqhutshwa ngolwesithathu ye so singakagqiba uhlelo lwethu sike sikhangeleke okuningi olivalelisayo-ke ngumthembo sithembayo ukhe sidube lilale ngiphelele isikhathi siyabonga kakhulu.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.